Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 13, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zviuru zvevanhu kubva kumatunhu mashanu enyika zvaenda kunhandara yeRufaro muHarare kunoona mutumbi wegamba renyika vaRobert Mugabe. Mhuri yevaimbwe mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kuramba ichichinja-chinja nyaya yekuti vacharadzikwa kupi. Vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana votanga kusvika muZimbabwe kuzoonekana nemutumbi wavaMugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru zvevanhu kubva kumatunhu mashanu enyika zvaenda kuRufaro Stadium kunoona mutumbi wegamba renyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vaMugabe vakabviswa pachigaro nechisimba muna 2017, vanhu vazhinji vaona mutumbi wavo vaudza Studio 7 kuti vanotenda vaMugabe nebasa ravakaita pakusunungura Zimbabwe. Vatiwo vanovatenda nekupa veruzhinji mukana wekuzvishandira. VaMike Mavu avo vabva kumaNikaland vati muZimbabwe mune rusununguko nerunyararo nekuda kwavaMugabe.
Nhasi tiri pano nekuda kwaformer president wedu His Excellency Comrade Robert Gabriel Mugabe nekutiitira zvakawanda muupenyu hwedu kubudikidza isu tiri vana freedom kubva munyika ino uye kushanda nedzimwe nyika zvakanaka nekutibatsira mune zvakaipa kutibudisa mune zvakaipa nekutitsvagira mabasa munyika yedu. Muno hamuna hondo, hamuna pfuta, hamuna noise. Tiri vana veZimbabwe takagadzikana, hapana chinonetsa, hapana.
VaNobert Gandiwa vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaMugabe vakadzingwa basa, vanovatenda zvikuru nekutungamira kwavakaita Zimbabwe.
Mugabe hangari hero wakatitora independence kubva kumaBritish kuya kuti tizvitonge pachedu, asi tinzawadziwa naprezidenti wedu. Vaitiitira zvinhu zvakanaka, vaiaititi munhu wese ita basa rako raungona ita nemaoko.
Vatinotenda Chaereka ndemumwe wavanoti akasimudzirwa zvikuru nezvirongwa zvaitwa navaMugabe.
Ndarai tikurudzire indigenize munhu tengesa kuti uwane zvaunoita, usabe usadini ba tengesa zvausungwi waudini chako ba chingotengesa uwane upenyu hwako uchingorarama uchingoita zvakangodaro.
VaSamuel Mutare vaudza Studio 7 kuti vacharangarira vaMugabe nekusingaperi uye vakurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vateere tsoka dzavaMugabe. Vatiwo vaMnangagwa vanofanira kusimudzira vechidiki sezvaitwa navaMugabe.
President wedu Mnangagwa, tinokumbira basa mayouth ndoatiudawo kunoko kumaNikaland tisakubva nekumavenues nemagrigas tiudo basa mane dzimba dzive dzinovhetiko zviitwa zvinhu zvakanaka. Tinoziva kuti zvichitaura dai munotitirai
Zvichakadai, mudzimai wavamugabe nemhuri yavo vaenda kuHeroes Acre Masikati kundoona guva richavigirwa vamugabe. Ukuwo vanyarikani vakawanda vanosanganisira vatungamiriri nevaimbo vevatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vatanga kupinda munyika nhasi vachiuya kurufu rwavamugabe. Mangwana kuchaitwa munamato wekuparadzana navamugabe kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Ndakamirira Studio 7 kumbare muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, ZANU-PF yapa vatsigiri vayo mabhazi anosvika makumi maviri mumatunhu ose emasvingo kuti vaende kuHarare kunochema nekuradzika vaimbo vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vakaitwa gamba renyika. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mazana nemazana evatsigiri veZANU-PF vaenda kuHarare nemabhazi pamwe nedzimotikari vachinoonekana nemutumbi wavamugabe. Vatsigiri veZANU-PF vanoti kunyange vamugabe vakazobviswa pachigaro zvisina chiremera, vanoramba vari gamba guru rakarwira rusungunuko rwenyika. Mutauriri weZANU-PF masvingo vaRonald Ndava vati vaita chirongwa ichi kuti varemekedze basa rakaitwa navamugabe kuti nyika ive nekuzvitonga kuzere.
Ichokwadi, takarasikirwa negamba renyika murwi wehondo worudyo rusununguko baba vamugabe. Chokwadi ndechekuti semasvingo takarasikirwa zvikuru uye tiri kurwadziwa.
Vandava vati vamugabe vacharapa vachiremekedzwa mudunhu remasvingo nemabasa vakaita ekutungamirira nyika uye kupa vamukana wepunduso kuvanhu vatema.
Asi chatingada kutaura seprovhinsi macho kuti ava vatarasikirwa nachose negamba rusununguko, negamba reempowerment, negamba reland reform akaita kuti vanhu vatema vava neminda muno muZimbabwe.
Asi mumwe mugari vapita mudembo vati havana chavanoona chakakoshera kuenda kundoradzika vamugabe panzvimbo yemagamba nekuti vakaondonga nyika pamwe nekutyora kodzero dzevazhinji mudunhu remasvingo nemunyika yose.
Na kukosha kuenda kuHarare ndava vamugabe vakatanga vachigona asi vakazokanganisa. Totanga muna 2000 papresidential runoff vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu. Isiri nyaya yekurasikirwa neupenyu, vakatyora mahuman rights akawanda. Vanhu vakawanda vairarama vachiita kunge imhuka vasina marights avo zvichifamba kuya 2008 kusvika panguva yavakazobviswa. Saka isu hatina kuona kukosha kwekuendako. Vaendako vatsigiri vavo, isu hatisi vatsigiri vavo, titori mavictims, tisu vanhu vanga vaikanganisirwa navo.
Mune imwewo nyaya, MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iri kuchema chema ichiti ZANU-PF kushandisa chibage nezvimwe zvikafu kuitira kuti ivhoterwe pasarudzo richaitwa kuzaka East musi wa21 Gunyana. Sachigara weMDC mumasvingo vaJames Gumbi vati bato ravo riri kunyunyuta nekushandiswa kwechikafu kuti chitenge mavhoti musarudzo idzi.
Zviri kuitika kuzaka zvakatongooma, zviri kuratidza kuti vanhu veZANU-PF havasi kana kutombonyara. Vari kufamba vachiita kupa chikafu masabhuku, vachiita kutinhwa semombe, vanhu vachiudzwa zvakataura chadzamira zviya kuti kana usina kuvhotera ZANU-PF muchaiona. Saka kuti election sure pasina mareform vanhu ava vanoda kuwina at all cost, ivo vachiziva kuti vanhu havachavada. Zviri kuitika uko vabereki vari kushungurudzwa sikinesikati, misangano haisi kupera, madzisha anogara akachengetedzwa nevanhu vemaguta masoja usiku, vasvori hazvina kana kutombomira zvakanaka.
Asi vandava varamba mashoko aya parunhare vachiti MDC inogara yakachema chema kana yaona kuti haina rutsigiro. Chigaro ichi chakasara chisina munhu mushure mekushaya kwavacaston gumbwana veZANU-PF muna chikumi. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mumwe mufundisi anoti kunyanga hazvo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaive munhu airemekedzwa kunze kwenyika nekuda kwemashoko avaitaura uye kusatya kwavo vachena, vakave mutungamiri akakanganwa mhuri yake iye achiswero-pembedzwa nevekunze. Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vachibata vari panyadire mission kuuzumba vanoti zvaiitwa navamugabe hazvina kusiyana nababa anoita mbiri nevavakidzani vake asi achikanganwa mhuri yake. Ngatinzwei vachipawo maonero avo pamusoro penhaka ingadai yakasiyiwa navamugabe.
Isu semakereke tinofunga kuti vamugabe vane zvizhinji zvavakasiya zvinobatika kumhuri yeZimbabwe. Bati pakarepo zvekare zvipo zvakapotseka muupenyu nekuti munhu wese haagone kunaka. Vanhu vanoti chikomo chinonaka rumwe rutivi, rumwe ruchishata. Kuri kudivi rezvatingati zvinobatika zvavamugabe sezviri kungotaurwa nevazhinji. Ichokwadi kuti in terms of education, munhu akaita kuti vanhu vari vanhuwo zvavo vaite access to education. Tinotarisa zvekare nechinhu chakadai nemagetsi, vanhu vangachitarisire pasi. Asi chinhu chakaitwa zvakanaka chekuti munyika medu taane magetsi. Munoona kuti zvimwe zvezvinhu zvataitizira kuHarare zvinhu zvakadai semagetsi. Rural electrification indiri kufunga kuti chinhu chavakaita chinoda kuti chirangarirwe zvikuru. Tinoziva zvekare kuti kune nyaya yeland reform ine gakava rakanyanya zvizhinji. Asi zvataurwa zvese zvaiswa apa idanho rekushinga ravakaita rekuti vakatora ivhu vakadzorera kune wanhu.
Ko, zvivo zvamungati zvakapotswawo navamugabe munguva yavo yavanga vari mumasimba iyoyo?
Zvatingatarise sekunge zvisina kumira zvakanaka chavamugabe, chinotaurwa chikuru ndichoche chekuti vakanyanyogarisa vari pachigaro. Utongu hwedemokrasi haudi kuti huite senge utongu hwemadzishe hwokuti ishe vanozogadzwa vamwe ishe vafa. Izvozvo hazvina kunaka. Chechipiri, isu tinofunga kuti vakatadza kuenzanisa iya yamunoti domestic policy neyatinoti foreign policy. Paforeign policy yavo vamugabe vaiva munhu airemekedzeka, munhu aigona kumira pasingagone kumirwa nevamwe achitaura zviro zvake, aita research dzake. Asi isu tinofunga kuti foreign policy inofanira kunge iri kudefenda domestic interest. Saka munochiona kuti domestic interest yedu seZimbabwe haina kudefinewa zvakanaka zvekuti vanhu tinoita rally behind kuti semaZimbabweans ichi ndo chatinoenda kuzoti kana taungana nepane dzimwe nyika tinodefenda zvakati. Zvakadai nekuti mukaona ana Fidel Castro kunyange dai vakanga vachivengwa nevamwe, asi vanhu vemunyika mavo waiva nechiwimbo nemunhu wavo. Haugone kunofadza vana vari kunze, vana vako mumba vasiri kufara, vanokumukira kana dai uri baba.
Ko, pane nyayawo yechitendero,
ndo chinhu chikuru chakaita kuti vamugabe vakashamisa vanhu vakawanda. Mukaona muma70s vanhu vaifungidzira kuti vari kurwa hondo yechimurenga vari kupusha iya yainzi communism, ende yakanga iri against yainzi Christian civilization to an extent yekuti vinana Ian Smith pavairwa vaiti tiri kudefenda Christian civilization. Asi choshamisa vamugabe ndechekuti wazouya chitenderano chavo chechicatholic vakaramba vainacho. Machechi vaityira kuti zvichida vanogona kusketa nationalize zvikoro zvakanga zviri zvemachechi, mahospital akanga ari amachechi. Asi vamugabe vakasikoona machechis sevanhu vavanoshanda nawo, kwete sevanhu vavanopikisana nawo. Saka isu tinofunga kuti semachechi, chokwadi muZimbabwe tinei inonzi iyaya freedom of religion.
Vanga vari Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vachibata vari panyadire mission kuuzumba kumashonaland east, vari parunare kwakare kuuzumba nestudio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vari kuenda mangwana kuZimbabwe kunochema vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaRamaphosa vachabatana nevamwe vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana vachange vari muHarare. More Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
VaRamaphosa vachange vachitsigirwa nemunyori mukuru mubato ravo reANC vaAce Magashule, vaimbove mutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki nemutungamiriri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vari kutarisirwawo kunge vari muZimbabwe. Chipangamazano musangano rePolitical Economic Southern Africa rinoshanda riri muJohannesburg, vaGideon Chitanga vanoti kuenda kwavanhu ava kurufu rwavamugabe chiratidzo chekuti vamugabe vairemekedzwa pasi rose.
Mashoko ataurwa navamakashule anoratidza kuti vatungamiri veANC sesangano riri kutonga muSouth Africa, sehurumende uye separty ivanoremekedza vamugabe zvikuru. Opposition party EFF yakabuda pachena ichiratidza kuti inoremekedza vamugabe zvikuru. Vakato itawo musangano wavo vachipemberera nekuchema vamugabe. Vamugabe vanoratidza kuti munhu ane chiremera.
Asi vachitanga vanoti kunyange hazvo paine chiratidzo chekuti vamugabe vaidiwa zvikuru, utongi hwavo hwaive husiri hwejekerere.
Asi tongo hwavo muZimbabwe unoratidza kuti unoonekwa zvakasiyana siyana nevanhu zvikuru sei vanhu vemuopposeni vaida kuti vamugabe vangade vakakurumidza kubva pachigaro. Vanhu vakaurayisa nenyaya dzematongerwo enyika, vanhu vakashayisa mabasa, ikonomi yavakaparadza. Zvose izvi zvinoita kuti vamugabe vaonekwe semunhu nevamwe vanovaremekedza akanaka nevamwe vanovaremekedza akaipa.
Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, vanoti vaRamaphosa vanofanirwa kutora mukana uyu kubatanidza zvizvarwa zveSouth Africa neZimbabwe, kwete mapato ari kutonga chete.
Vanofanira kutora mukana uno werufu rwavamugabe kuti vaone kuti pabatanidzwa vanhu veSouth Africa nevanhu veZimbabwe, kwete mapato anotonga anoti reANC kuSouth Africa neZANU PF kuZimbabwe chete. Nekuti tiri kuona kuti vaRamaphosa vachisimuka paukama semuvakidzani kunobata maoko nekuchema nemhuri yeZimbabwe. KuSouth Africa kwakare kune mhirizhonga yakanyanya yezenophobia yakasiya vanhu vaviri vekuZimbabwe vapondwa svondo rakapera, uyezve vanhu vanosvika mazana maviri vava kutotiza vachikumbira muzinda weZimbabwe kuSouth Africa nevamwe kuti vabatsirwe kuti vadzokere kumusha.
Bato reEconomic Freedom Fighters rakaita munamato nezuro wekurangarira vamugabe mumusha weOrlando uri muSoweto. Vachitaura pamunamato uyu vaMalema vakati mutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vanosungirwa kubvumira muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwau pamwe navaSevia Kasukuwere kuti vapinde munyika kuzochema vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Muri yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kuramba ichichinja-chinja nyaya yekuti vacharadzikwa kupi, izvo zvotemesa vakawanda munyika musoro. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Muzukuru wavamugabe uye vari mutauriri wemhuri valiyo mugabe vaudza Studio 7 kuRufaro Stadium, uko kwange kakaungana vanhu vachionekana navamugabe nhasi, kuti vacharadzikwa kuHeroes Acre asi nemhuri yavo chete.
Heroes Acre uko kwachazoradzikwa vamugabe, asi zvichiitika musvondo ndozvekuona mugabe vari vachiratwa ugamba zvinoitwa nehurumende nemasoja nemapurisa. One gun salute and so forth. Vanotorwa voendeswa kumba away vozovigwa mazuva anotevera kana mabasa anzi nemadzishe nemhuri atanga aitwa kuNational Heroes Acre. Kana achinge apera vachazovigwa ikoko in the traditional manner.
Ko kana voradzikwa ndiani anenge aripo? Tabvunza vamugabe.
Chamudaidzwa kavanhu masahwira anodaidzwa. Panovigwa munhu mukuru pane masahwira anodaidzwa.
Vane ruzivo nezviri kuitika mumhuri yavamugabe vaudza Studio 7 kuti kunetsana mumhuri hakusati kwapera, sezvo vamwe vachiri kuda kuti varadzikwe kwazvimba kumusha kwavo. Vachitaura kuSouth Africa neZuru pagungano rekurangarira vamugabe rakarongwa nebato rinopikisa munyika iyi reEFF, mumwe muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwau avo vari muupoteri munyika iyi vakati mhuri yainge isiri kufara kuti vanhu vakashungurudza sekuru vavo kusvika parufu ndivo vave kuda kutaura pakuvigwa kwavo sekunge vanhu vatsvene. Vakativo bato reZANU PF rakabata vamugabe neseri kweruoko. Nasi munandare yerufaro kuVietnam Stand kwange kuchiratidzawo kusagadzikana zvichiratidzwa nenzimbo dzanga dzoimbwa nedzimwe nhengo dzeZANU PF dzinenge dzanga dzichiratidza kusafara nekufa kwavamugabe. Vamwe vanga vachiimbawo nezvekushayikwa kwezvinhu zvakawanda munyika kusanganisira magetsi nekudhura kwechingwa. C asi vanhu vanga vasingaratidze kunyunyuta chete vamwe vataura ne Studio 7 vanga vachiratidzawo zvipo zvakasiyana siyana.
Tinoti pamusoroi pamusoroi mesimati kuti hamuzvava nhasi tichipa kutenda kutaiwa zvose zvaaitika izvi zvaaitika nekuda kwamwari. Saka hapana chandinombochema, ndati mhuri yeZimbabwe haikonai kuchema kuburikidza nekushaya kwandaaitaiwa. Kuno kuri kunakidza kudenga kwandiri. Ndatosangana nevamwe vese vana Morgan Tsvangirai nana Hicks Nhongo nana Edson Zvogo. Tinoti aiwa tatenda, siyabonga tatenda asandisana, thank you.
Mazere zvokuburiswa kwemashoko ratiwo vatungamiri vemapato anopikisa vanoti vaNelson Chamisa veMDC, amai Tokozani Kupe veMDCT, vaLove More Maduku veNCA uye amai Joyce Mujuru vanenge varipo pakuradzikwa kwavamugabe. Vatungamiri vemapato anopikisa ava vanenge vari mutendi yakanzi VIP, asi kuchaitawo imwe inenge yakanzi VVIP kunenge kuine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri vekune dzimwe nyika vari kutarisirwa kuuya kuzochema vamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Asi ishe Katiza Gombo avaudza Studio 7 kuti ndiwo chete vanoudza vanhu zvinenge zvichiitika parufu rwavamugabe. Vanoti vamugabe vachavigwa segamba renyika kuHerozi Acre paurongwa hunenge huchionekwa neveruzhinji. Asi ishe Katiza Gombo vaudza Rechoto Studio 7 kuti mutumbi uchatanga waendeswa kumusha kwemufi usati waradzikwa paHerozi Acre.
Urikuenda kuNational Heroes Acre.
Vachanovigirwa kuNational Heroes Acre here naishe?
Yes, kune kwatiri kuvavigira ikoko.
Vari kuvigwa nemusi wechingani naishe?
Yeti, tine munotokonfirma government ndeya tikapa zvese, asi I do hope kuti inogona kunge iri sandi.
Saka madzishe ese awirirana kuti vanovigwa kuHeroes Acre?
Yes, tine mhuri yacho ese na former lady, former first lady, awirirana
tese. O, kunetsana kwatambenge tichinzwa naishe uku kwapera zvachose zvekuti izvo hapachisina kukakavadzana kuti vamugabe vanovigwa kwaZvimba vakuvigwa kuNational Heroes.
Handisi kuziva kuti anga achinetsana ndiani nekuti inini ndini mambo wevanhu ivavo. Pakauya first lady naichema, saka tatisati taita hurukuro. Isusu semadzimambo tine resolution yatinoita, tinogara pasi semusha toona kuti kodzero yemwana wedu anovigwa sei, tozobatanidzawo nebasa rehurumende raari kuita rokubva tabvumirana isu kuti kuHerozi Acre. Saka vana vese vanouya vatinotungamirira isu vanoteedzera zvatinotaura isu madzibaba avo. Vati mapepa nawo airwisanisa vanhu, aiita sokuti ari kuenda kuna former lady oenda kune vamwe vana vachaivo chaivo kuno kudare vasati vauya.
Saka dare renyu mambo rakagara rini kuti ribude nechisungo chekuti izvo vamugabe vaakuvigirwa kuNational Heroes?
Pese apa taibata maoko muroora wedu aichema, tatisina nguva yekumubata maoko nokumutaura zvatafunga semadzibaba. Saka nhasi kuseni ndopatagara pasi semadzimambo ekwaZvimba ndokubva tabuda nechisungo icho.
Ko, vari kuHarare mavazivisa here nechisungo chamabuda nacho nai ishe Katiza Gombo?
Vapi manje?
Vamwe vari kutaura vakamirira mhuri.
Inini ndiri kutaura kuti taitira panonzi pa Blue Roof, handi ndomuHarare manje. Pa Blue Roof ipapo taita nefemiri yese, hapana asimene.
Kune vamwe vanga vachitiwo kana urongwa hwekuNational Heroes Acre hwapera, pane chivanhu chamuchange muchidawo kunge muchiita kumusha kwenyu kwaZvimba, urongwa huchiripo here naishe?
Hazvirambidzwe izvozvo. Ndofunga hatisati taenda kunotura mwana wedu kumadzitateguru kwaZvimba. Saka hatitombomuviga kuNational Heroes Acre, tisati taendawo kuti anoona mumba make maakaberekerwa pakutama. Ndepatiri kuenda naye chete. Zvimwe zviri kutaurwa nevamwe hazvisirizvo. Isu tinoenda naye pakutama. Pakutama ipapo i30 minutes kutaurira varidzi vake kuti mwana wenyu honai ndezvaaita, nekuti vanozviziva kuti anga ari mutungamiri wenyika.
Ko, zvinonzi vamugabe vanga vari zvakarewo ishe kudunhu renyikoko, zvichafambiswa sei?
Ndine urombo kuti Shona vanhu havazive kutsanangura Shona. Vamugabe havana kugadzwa sashe, asi mumhuri yeushe vamugabe mwanakomana mukurusa asara munzinza redu. Anokunda vakomana vese varimo vanofanira kunge vachigara umambo huZvimba, asi huZvimba hunotori nemunhu kare. Ivo vakatouya vakatogadza anonzi Stanley Mondoro mukoma wedu kuti ave mambo Zvimba. Saka ivo havasi mambo ezvisachi, but imhuri yeumambo.
Tinotenda. Pane zvamungadai here kuti kuti vaterere vanzwisise nekuti izvo zvamuri kutaura izvi Ishe ndo zvinonyatsotambirwa nevanhu vanenge vakaterera panguva ino.
Chandiroda kuti vanhu vazive ndechekuti kana pashaika anonzi national hero, government yadeclare kuti national hero, government inozivisa munhu wavati national hero kuhama kana kuti kuvabereki vake. Saka isu negovernment yedu tanga tichitaurirana zvese zvatati tiita, vakauya vakatura kwatiri vamunangagwa vakati aiwa madzimambo mwana wenyu tamuita national hero, tikafara tikazvitambira. But nemhaka yekuti mwana wedu anga ari kuSingapore hatina kukurumbidza kushambadza kuvanhu kuti tichafambisa sei. Tanga tichingoita dare redu ramamuchinzwa ranga richiitirwa kwaakutama rakatungamirwa namambo Zvimba, mambo Chidzira, mambo Beterere nesuma chavo anakatiza gombo charishonga nyatsika chisora vakawanda wanda vanotingakwanisa kupedza pana. Ndikuda kuti vanhu vagoziva kuti kana pafa munhu mukuru akadaro makuwa ashaiti. Vamwe vanga vakutotaura kuti madzimambo ave kwaZimba akapiwa mari nai what's the need of being given money mwana achingozivikanwa basa raakaita saizotengwa papi nai pamabasa ari pachena akaitwa nemwana. Saka ndiri kuda kuti vemapepa nhavo vasanyora vasati vatibvunza sezvawaitai wagona unouya kwatiri isuwoti tora kubva patsime saizvi isu naamunangagwa isu takatobhuka vamunangagwa tichida kuvasimbisa kuti mwana wedu iyeyo ngaaende papo pamukaisa mamwe magamba ipapo.
Ishe wedzinza ravamugabe Ishe Katiza Gombo vachitaura varunare nareichoto westudio 7. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica nenhumwa dzavo vatosvika munyika kuzoonekana nemutumbi wavamugabe mangwana kunyange kusati kwazivikanwa huwandu hwavo. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamutodi nezveurongwa hwevatungamiri ava.
Tine hurongwa hwekuti vamugabe vanga vachiitirwa gungano rokuvaeneka muNational Sports Stadium mangwana. Saka pari zvino munyika muno matosvika mapresidendi edzimwe nyika akati kuti vakonfema kuti vachange vachiuya zobata pamwe chete nesu vanosvika 11 gumi nemumwe chete. Vanenge vachibva muAfrica pamwe chete nekunze kweAfrica. Saka kutaura kwatiri kuita pane vamwe vatosvika nechekare vamwe vachitori munzira vari kuuya kuti tizobatana pamwe chete navo.
Vasvika munyika pari zvino ndevapi?
Handisati ndava nelisti yevasvika bati vasvika zvavo ndatoona nekuti vanenge vachigamuchirwa nevanhu vakasiyana siyana. Asi ndodaira kuti kwatosvika chitsama chakati asi handina hangu mazita chaivo evasvika vatosvika vamunyika iko zvino. Kunyange zvazvo vatovamo munyika vatoshanyira Blue Roof, vatoshanyira purezidendi kuState House pamwe chete nekumunhu mutapa. But chatisina chete ilist chatikuza ndechekuti vasvika nekuti tiri kuona maitinerary avo avanga vakacheka ini kuti vachange vachisvika paairport. Mamwe acho angare masikati, mamwe acho ndemanhara.
Mungati mune huwandu hwakadini wevari kubva kuchamhembe cheAfrica vakadai sevana Britain neAmerica?
Tine vanhu vakawanda, vamwe maheads of state zvavari kuita vari kutumira nhume dzavo kuti dzizovamiririra. Saka tichazonatsa kuva nenhamba chaiyo mangwanani nekuti vanhu vari kuuya vari munzira izvozvi. Saka kuti tinge tine nhamba chaiyo yekuti vangani vachabva kunze kwenyika kana kumawestern countries. Pari zvino hatisati tane nhamba yacho asi tinodavira kuti pai mangwana kuma8 tinenge taakuziva kuti vapinda munyika vavangani. Asi tinodavira kuti tichange tine more than 30 countries tichatumira marepresentatives adzo kubva muno muAfrica nekunze kwenyika. Saka kana tati pane 11 vatokonfirma kudara vamuno kudara zviri kureva kuti tine more than 20 or 19 vari kupinda. Vatichazoziva mangwana kuti vapinda vakati tozokwanisa kuziva kuti vanhu vauya ndeanani uye vachibva kupi.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zviuru zvevanhu kubva kumatunhu mashanu enyika zvaenda kuRufaro Stadium kunoona mutumbi wegamba renyika vaRobert Mugabe. Muri yevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kuramba ichichinja-chinja nyaya yekuti vacharadzikwa kupi. vatungamiri venyika dzakasiyana siyana votanga kusvika muZimbabwe kuzoonekana nemutumbi vaba Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ane kuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.